hongu tine bikita minerals iri kuchera lithium yakawanda. Ndofunga muri kutoziva kuti vakakurudzirwa nemutungamiriri wenyika baba Comrade Dr. Mnangagwa kuti vairambe vachiita value add. Vakatopuwa target yekuti toda kuti ma lithium batteries atogadzirwa muno. Zviri kutibatsira kambani iyoyo iri muno mumasvingo. Zvikuru sei vanhu vakapoteredza Bikita Minerals vari kubatsirwa nemabasa. Muchaona kuti majority yevanhu vari kuseenza ipapo vanhu vemunharaunda iyoyo. Kucorporate social responsibility muchaona kuti veBikita Minerals kune chipatara chavakagadzira, chavakavaka, kune migwagwa, kune mabhoho avari kucherera vanhu kuti upenyu hwevanhu huvandudzike. Tikaendapozve vakavaka state of the science clinic isiri yekubatsira vashandi vepovoga asi inobatsira vanhu vese vemunharaunda. Hongu ivavo varotibatsira nezvimwe zvetiri kuvakurudzira. Sa Minister of State anogara achiita misangano navo nguva nenguva kuti imimi kana maakuda kuita zvemakuzve zvematenda zvemacontractors vanoda kusupplya zvinhu kwamuri, toda kuti mutore vari munharaunda yemasvingo tirambe tichisumudzira kuti vanhu vawane mabasa vabenefitewo kubva kune investment, because iye zvinei zvidonzo rehurumende rakanangana nekuti people vanofanirwa kubenefita from my endowments ari mudunhu mavo. Saka tiri kuona tine zvakawanda zvetiri kukarira kuti zviitike, asi tine mufaro kuti zvevari kuita iye zvinezvi. Tinoda kuramba tichiti vachiwedzera corporate social responsibility, vachiwedzera kuramba vachipa matenders kuvanhu vari munharaunda ino kuti vavasupplye zvinhu, zvichabatsira. And above all, zvinabatsira gross GDP yemuno mumasvingo, gross domestic product, ichasumuka. And tiri kutoona kuti iri kusumuka nekuti remember mining muno mumasvingo zviro zvemacontributors to the GDP, provincial GDP. Tiri kutarisa retail, wholesaling number one, tiri kutarisa agriculture, tiri kutarisa mining iri panumber 3 ine 12%, but ine mukana wokuramba ichikura. Saka GDP ikakura izvi tinoda kuenda kuupper middle income society by 2030. Ndozviya zvekuti per capita pamunhu woga woga muchaona kuti anenge akunzi akufanira kusvika pamari yakati. Haudzirwi, unenge uchingoona upenyu huchiendeka uchikwanisa kuenda kuzvipatara, vana vachienda kuchikoro, uchiwana kudya, zvinongoratidza zvega. Saka tiri mugwara tisatataura zvenyika, contribution to nyika, asi kumasvingo zvichaitiita leverage kuti svike pane chimwe chinhambwe. Saka Bikita Minerals nemamwe mainvestments ari munharaunda ari kubatsira zvikuru. Hongu tine chishuviro chokuti dei varamba vachingovandudza, vachingowedzera kuti vanhu vese vagutsikane neinvestment yakauya mudunhu medu.